Mamwe madzimai aya ana kuda kudomwa nemazita avo munongedzo mukuru wekuti vane kutya kukuru kuti vataure vakasununguka izvo vanofanirwa kuita munyika inozviti yakawana kuzvitonga muna 1980. Muzvare anesu Ashley Maurukira avo vanobva kuguruve vanoti vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro mhiri kwemakungwa makore mana akapfuura asi nanhasi havasati vawana basa. Muzvare Maurukira vanoti vari kutochengetwawo naamai vavo vatokura zvokuti inyaya inovarwadza nokuti hurumende haina kuzadzisa zvayakavimbisa kuti ichawanisa vanhu mabasa nekuvhura makambani ose akavharwa.
Hambana chekumbokinya kupembera paIndependence inoino kuti zvinhu zvacho zvinombomira zvakanaka. Zvisi kumbofila ungati tiri independent because tiri financially dependent and there is no independence at all. Zvinhu zvese zvakangoma munyika munomu, especially for vakadzi because they have to fend for the families. Vana varume vacho hapana zvavanombonyanya kuita, even makatasa masit vakadzi vakawanda ndiwo mavendors. Saka zvinhu zvinongonetsa, so there is nothing really to celebrate. Kumabasa zvakangooma, zvakangooma, hapana chiri kufamba, hapana chekumbopemberera independence.
Mumwe mukadzi ane makore makumi matatu uyo asina kuda kudomwa zita rake anotiwo ari kushaya basa raakadzidzira nokudaro ave kushanda mumba meimwe mhuri kuWestgate asi mari yacho haisi kukwana kuti ariritire mwana wake.
Handingakwanisi kufarira independence nokuti nyika yedu zvinhu zvakaoma, vakadzi vazhinji vari kuriritira mhuri uye mabasa acho haasi kuwanika. Sikani zvinhu zvakatongooma, vanhu vazhinji vamwe varume vachakwanisi kuenda mumabasa, vakadzi ndova kutoriritira mhuri vachienda macross border South Africa, Zambia, Mozambique. Saka zvinhu zvacho zvakatongotiomira. Ini ndine mwana ane 5 years, saka ndindi kumuriritira. Sikani tibatanidze mari dzacho hazvisi kuita.
Mumwe mudzimai anogara kukuwadzana amai Miri Madzika vanoti hapana chokupemberera nokuti vaakugara vachitya mapurisa nemasoja.
Hapana chekumbocelebratira independence. Iye zvinezvi zvinhu zvacho zviri kukwira, hatina kumbozvi, hatisi kuona kuzvitonga kwacho kwatiri kuita. Tiri kutozvidzvanyirira, tinorohwa nemapurisa, tinorohwa nemasoja. Iye nezvi ukaona musoja unototya kurohwa kana kurepwa. Saka hatina kuzvisunungura kwatakaita isu, tiri kutorwadziwa zvekuti.
Amai ava vanotiwo iko zvino chikafu rave dambudziko guru nokuti mitengo iri kukwira mazuva ose zvokuti hapana kuzvisunungura kwakaitwa nyika ino kubva kuudzvinyiriri wevachena.
Iye nezvichingwa chacho chikunzi $4 loaf one, hapana kuzvisunungura. Kare before independence taitenga taiwana chingwa chiri pamadhoa apa, tichipuwana mikaka iri pamadhoa apa nemari shoma shoma ma1 cent aitenga. Iye nezvi hatichatombotengi zvinhu zvimwe, chingwa chacho tinotochi once in a while. Saka hatina kumbozvitonga kuzeri kwatiri kumbozviona isu.
Mumwe mudzimai amai Gina Maradzika vanoti zviri kuitika muZimbabwe zvinorwadza zvikuru.
Amai muri kundibvunza nezveindependence, ndingadei paindependence? Chingwa chadhura $3.50, vana vari kuda kudya mumba. Ndicelebrate independence? Independence ndozicelebrate rudi? Mabasa hakuna, saka munochicelebrate rudi? Celebrate imimi, imimi kuda ndimi muri kudya.
Amai Maradzika vanoti iko zvino havasi kukwanisa kuenda kumusha kuhoridhi kana kumusangano wekuchechi yavo sezvo vasina mari yokufambisa.
Iye zvino tine independence yamuri kutaura, tine Easter holiday, zvese zvakabatana. Taitoziva isusu kare kutoti kana zvasvika kudai tinoenda kuholidhay kumusha kana tinoenda kumachechi kunonamata. Ini handina kana kukuenda, mari yacho handina, handina kana mari izvozvo, ndinotoshaya kuti zvozondoita sei. Im stressed zvichondiona ndakadai so.
Murwiri wekodzero dzevasungwa vechidzimai musangano Refino Prisoners Trust amai Rita Nyamupinga vanoti hapana kana chikonzero chokuti vanhukadzi vapemberere kuzvitonga kwenyika sezvo vari kutadza kuriritira mhuri dzavo.
Madzimai chekunyanyofarira chaicho muindependence yeZimbabwe zviri kuti netsei. Tikatarisa mamiriro akaita kunze, takatarisana nenyaya dzeupfumi, madzimai ndiwo mazhinji atinoziva kuti anga ari kutengesa mari yese havachisina, vanomukira hodha, vanohodhawo vamwe vanomukira kuita mabasa avo. Mabasa acho iyayo havasi kuwana cheuviri chinokwanisa kuti vasimudzire mhuri dzavo. Zvaatotova mutoro mukuru kune madzimai.
Amai Nyamupinga avo vanoye zvakare nhengo yeWomen's Coalition of Zimbabwe vanoti vakadzi vakawanda vanosungwa vachikandwa mujeri vapara mhosva diki diki dzakandangana nekuda kuwana chikafu chokupa vana vavo.
Ungaona mhosva dziri kuparwa nemadzimai hadzizi mhosva dzekuti anoda kupfuma, asi imhosva dzekuti ari kuda kuisa chikafu tafura kuti mwana adye. Ari kunoita mamwe mabasa asaka asina kutsarukana ekuti ariritire mhuri.
Mukuru weZimbabwe Women's Bank amai Manders Marikanda vari kukurudzira madzimai ose ari kunyunyuta nezvemamiriro ezveupfumi hwenyika kuti vaende kunokwereta kubhanga ravo kuitira kuti vatangewo mabhizinesi avo madiki.
Vanhu vari kutora vachizotora, but ivavo vacho vari kutotora vacho, you can actually tell their market yake inenge yakashiringa. Vane machallenges ekuchaja
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Tsvagurudzo yakaitwa neWorld Bank nemamwe masangano akazvimirira inoratidza kuti misha inoriritirwa nemadzimai chete yawandisa zvokuti ratove dambudziko guru muZimbabwe neAfrica yese zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.